Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri. Tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechishanu ndira 26/2018.
Makateerera kuStudio 7 nepenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande tiri muWashington DC.
Ini ndini Evans Zininga. Ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Nengo dzebato rinopikisa reMDCT dzinosvika 14 kuward 4 majaji mudunhu rebhubhi kumatebeleland north dzinonzi dzangochengetedzwa nemapurisa nhasi dzichipomerwa mhosva yekuba.
Komisheni inoona nezvekudzivirirwa kwehuori munyika yeZimbabwe, Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC, inoti iri kuongorora nyaya yekupiwa degree pamusoro re PhD kuna amai Grace Mugabe.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Nengo dzebato rinopikisa reMDCT dzinosvika 14 kuward 4 majiji mudunhu rebhubhi kumatebeleland north dzinonzi dzambochengetedzwa nemapurisa nhasi dzichipomerwa mhosva yekuba mushure mekunge dzabvuta tsaga remupunga waigoverwa vanhu musi wechitatu mudunhu mavo. Mumwe wevambosungwa ava, amai Chitekile Kupe, vaudza Studio 7 vari pakamba yemapurisa yeSiganda kwavaendeswa kuti vakabvuta mupunga uyo mushure mekunge vaudzwa kuti vakanga vasiri kuzopiwa chikafu nekuti inhengo dzebato rinopikisa reMDCT. Asi vanoti mapurisa azovarega vachienda achiti vakwidze nyaya yavo kubazi rezvevashandi nemabasa nekugara kwakanaka kwevanhu, Labor and Social Welfare. Nengo dzemapato anopikisa zvikuru dzeMDCT dzinogara dzichinyunyuta kuti dziri kunyimwa chikafu panogoverwa zvekudya nehurumende. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rezanuPF panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naMai Kupe.
Zvakati misi wechitatu misi wa24 wakabva kwauya fertilizer neraisi nesipake. Fertilizer yakasvika na12 ikazohorwa nevanhu zvakanaka, asi kwakazouya tikari neraisi yakasvika kuma3. Motikari iya yakazogara isingahorese vanhu kusvikira na8 kuzotanga kuhorisewa vanhu na8 o'clock. Kwakati ipapo manje kwahorosewa vanhu kwapiwa vanhu mafomu. Vanhu vakabva vapiwa mafomu ana sobhuku kwabva tora mafomu. Takabva tatanga kunyora mafomu aya tichibatidza matochi. Takabva tatisarenda mafomu aya kuna sobhuku. Takabva tawanikidza vanhu vezanupf vaendesa avo mafomu. Takazoti manje sobhuku akupinda iti mafomu zvanzi village 5 yatora mafomu neraisi yatora. Takabva tavatsvaga tikavana vakutanga naraisi ndima tatanga kuvhuta masvagi aya. Takabva takwanisa kubuda nesvagi 1 ndiro tarabuda naro. Iwo vakabva vaenda kunomhan'ara kuti taba raisi yavo masaki 6. Kwakabva tivavadaro taenda nhasi masikati kumapurisa. Tabva tasvika kumapurisa akati isisi tiri mbavha. Takabva taramba nekuti vange vatitiuye nesaki racho hatina kumboenda naro. Taramba kuti hatitakure saki. Tabva tataura maposa kuti tatisheya saki racho nekuti isisiwo tine nzara.
Saka mapurisa atichi?
Iye zvino mapurisa abva atanga kuti isisi tiende kunogadzirisana sobhuku naivo, asi pachedo hatione kuti zvinhu zvakagadzirisike. Pamusana kuti vanhu vacho havade kubatsirane vari kuti chikafu chacho ndechavo. Vanhu vaposa vati aiwa nyaya yacho iyoyi iri kuda kuti ticontacte isisi tiri mapurisa nesocial welfare kuitira kuti nyaya yacho isvike kuwelfare.
Saka muchaenda rini kusocial welfare kuti nyaya igadziriswe?
Tichitanga kuti tataura nasobhuku kuti tiende kusosa ufe, zino tasana ne sosa ufe kakebu, kujira kuti, tizile kuti, wano kato, kune mzumo ireyo kuti, vati ime kuti, ya isisi otine nara, pakine.
Avo vanga vari nhengo ye MDCT kubhubhi Matabeleland North amai Chitekile Kupe vari parunare kumajiji kwakare kumatabeleland north najonga kandemiri westudio 7
Komisheni inoona nezvekudzivirirwa kwehuori munyika yeZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC inoti iri kuongorora nyaya yokupiwa degree yepamusoro rePhD kuna amai Grace Mugabe zvichitevera kumhangarwa kwenyaya nevamwe vadzidzisi vepa University of Zimbabwe. Godwin Mangudya anotipa nyaya iyi.
Chikoro chepamusoro cheUniversity of Zimbabwe chakaisa padande mutande gwaro rinonzi rakanyorwa naamai Mugabe pavakaita degree ravo. Izvi zvakaitwa padarika makore mana amai Mugabe vapedza zvidzidzo zvavo. Izvi zvakamutsa mutauro sezvo izvi zvaifanira kuitwa pavakapedza zvidzidzo. Chinyorwa ichi chine dingindira rekuti changing social structure and functions of the family, the case of children's homes in Zimbabwe, chiri kunziwa nevamwe hachina kunyorwa zvakanaka uye ndechekuedza kudzivirira amai Mugabe sezvo nyaya yavo yave kuZAC. Vaimbo vemunyori wesangano revadzidzi vezvikoro zvepamusoro munyika reZimbabwe National Students Union vamakomborora rizivishe vaudza Studio 7 kuti mukuru weUniversity of Zimbabwe Professor Levi Nyakura vari kuramba vachisvibisa zita rechikoro ichi nekuda kwemaitiro avo.
Mukuru weUniversity vakaramba nokuti takambovanzira sichiti vari kushandisiwa naMugabe, vari kushandisikwa chisimba, asi Mugabe zvaaenda ivo voramba vachiita zvinhu zvekufadzira mbafu wakaitika nguwa ya Mugabe. Shunero wati nina yu wanengu warukuwa kuwa viwa warukuwa wasi minaruda kuti atewiru wa Mugabe wa mba mkuru wangu. Saka wanufunga kuita wu wachinda kana wakaramba wachita shumshakaita saisisu.
Vati vanyagura wanufanira kuzingwa basa kana wakasabuda pachena tunyayama ya Mugabe yaka famba sei. Munyori mkuru muzinasu va Ashley Funye avo wanudziza pa Midland State University vauza Studio 7 kutinyayama ya Mugabe yashibisa chimiro chezvikoro zvese zvepa musoro munyika. Vati vachaita zvese zvavanokwanisa kudzora chiremerera kuzvidzidzo nemagwaro edzidzo anopiwa muzvikoro izvi.
Chinhu chekutanga ndechekuti Levi Nyakura pachake abviswe pachigaro choita vice chancellor because ndiye munhu ari kuoversea mabogus degree aya. Ndiye munhu ari kuona kuti ari kuita kuti madegree asina kururama kubuda nenzira dzakanaka, asina kushandirwa ozopublisha nenguva dzeya Grace Mugabe tiona kuti thesis yake yazobuda after 4 years. So all along yanga iri kupi?
Vanoongorora zvematongerwo enyika vatina Mzamindo vauze Studio 7 kuti panofanira kuitwa ongororo paonekwe kuti amai Mugabe vakadzidzira PhD yavo here kana kuti kwete.
Kuhapana humbo unotaridza kuti akadefenda PhD uyezve hakuna masupervisor ari kubuda pachena anotaridza kuti ndo vakamusupervisor PhD, zvinoita kuti pave nemvunzo yakareba. Zvakare tinoona kuti hapana ane humbo wekuti Grace akaita masters yake kupi uye nedigiri rake rekutanga. Mibvunzo yakawanda iri kubuda.
Mukuru wemedia center vaErnest Mzengi vasinira mashoko aya vachiti vanhu vanofanira kupiwa magwaro edzidzo zviri pajekerere.
Izvi zvaitika takatarisana namai Mugabe zvinopa kuti vanhu vaongorore. Panoratidza kuti hapana jekerere, hapana zvinhu zviri pachena, pane zvimwe zvekuda zvairwa muchiwandi. Zvinenge zvakakosha kuti kana kuri kuti munhu wandodzidza ngazvive pachena, ngazviitwe negwara ragara rezvinoitwa naro, ndo zvinofanira kuita.
Vakuru nevarairidzi vepaUniversity of Zimbabwe vari kuramba kutaura nezvenyaya yamai Mugabe. Mumwe mukuru aramba kudomwa nezita rake ati Vanyagura ndivo chete vanokwanisa kutaura nezvenyaya iyi. Vanyagura vange vasiri kudayira mbozhanhare yavo. Imwe nhengo yeZimbabwe Anti-Corruption Commission vaGoodson Nguni vaudza Studio 7 kuti vachaongorora nyaya yamai Mugabe asi vakati iri kure sezvo paine dzimwe nyaya dzakawanda dzavari kutarisa. Vati nyaya yamai Mugabe iri pachinhano chemazana maviri negumi nesere kana kuti 218 pachirongo. Vanguni vaudza Studio 7 kuti nyaya yamai Mugabe yakamhangarwa kukomishen kwavo nevamwe varairidzi vepaUniversity of Zimbabwe asi havana kudoma mazita avo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaita misangano yakasiyana siyana nevakuru vemabhanga anoshanda nenyika dzepasi rose. VaMnangagwa vaiudza vakuru vemabhanga aya pamire Zimbabwe uye matano airi kutora mukubhadhara zvikwereti kumabhanga aya. Vose vakuru vemabhanga anoti IMF, World Bank neAfrican Development Bank vakaratidza kufarira matano ari kutorwa navaMnangagwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutevedzeri wegurukota rezvemari vaTerence Mukupe.
Handiti munoona kuti changa chichibvisa kuti nyika yedu isafambe inyaya yekuti tanga tisiri kudyidzana senyika dzakawanda. Tanga tisiri kudyidzana nevanhu vachona vane mari ende vakasanganisirana sana IMF na World Bank. Munongoona kuti vanhu vekuti taiti tikataura navo vaingouya vachingotaura kuti mari tichazokupai kazigadzirisai ichi neichi, ende mongoona kuti pese zvaingochinja zvaitaurwa. President vedu vakasangana nemukuru weSwitzerland ende vaita musangano napresident weADB Dr. Adesina. Ende Dr. Adesina tazichanyanyondipa manyawi nemanyemo inyaya yekuti president wedu vakwanisa kusangana naDr. Christine Lagarde avo vanotungamirira IMF. Ende mukatarisa changa chichitineta munyika munomu inyaya yekushomeka kweforeign currency ende inyaya yebalance of payment support. Ndosaka muchiona kuchiitika maqueue kumabhengi, ndosaka muchiona mari yedu isingatikwanire.
Zvingaritaridze here sekuti kana tanga timbori nezvikwereti namabhanga avasangana nawo ose aya, pane nzira here dzekuti zvingagadziriswe nekuchimbidzika kuti nyika yedu ikasire yadzokera mugwara?
Bhanga reIMF tanga tisingambonyatsowane nhengo yepamusoro inouya ichitaura nesu, ende nyaya yekuti ivo vaLagarde pavangopedza kuita musangano wedu vanga vachitotaura kuti no, vari kutoona kuti takukwanisa kunyatsotaurirana kuti votibatsira sei senyika. Zvinotoratidza izvo kuti sezvinezvi hatichangotaura zviri tisaina mamegadhiri asingaitike zvaimboitika muadministration yavamugabe, but takutoona kuti zvinhu zveduka maplans edu asinawo zvinhu zvedu zvakutozonaka.
Panyaya imwe cheteyo tabatawo munyori anoona nezvemari muMDCT vatapiwa mashakada.
Saka I think benchmark ichange yakushandiswa nedzimwe nyika dzavari kutaura nadzo ndiyo kuti gadziriro yacho inobuda zvakanaka here, mareforms ari kubuda here, plus izvo equations acho achaitwa here murunyararo free and fair. Zvinogutsa opposition wokuti zvinhu zvakajeka, asi ndo acid test muchirungu yasara going forward. I think assessment yafocusa on election, so we prepare election inenge iri credible and free and fair and uncontested. I'm sure kana vaMnangagwa vakashowa that good will yokuti vanoita mareforms political, economic, electoral, legal kuti pave ne fair grounds.
Tiri kunzwa vaMnangagwa vachiparidza kuti Zimbabwe yakavhurwa, uyai muise mari, uyai nemikana yemabhizimisi, vachiita slogan yavo yavari kuti Zimbabwe is open for business. Asi zvinodiwa zvacho nevekunze kuti zvigadziriswe munyika medu kuti vagone kuita bhizimisi zvakanaka, zvati zvagadziriswawo here?
Zvingagadziriswa ne-skills days here nai. So far, Indigenization Act, I think, yanaka. Chakunetsa manje economic stability kuti investor oda kuuya kunyika ino kuti unowana mari yako mbeni uchibhenga freely, uchiwithdraw freely, uchiwana infrastructure yakanakawo and so on. Ndo zvimwe zviri fundamental zvasara. But the biggest, ndakamboita minister weinvestment and economic planning, the biggest problem yaenesa investors yanga iri nyaya yekuti kana pane lot of contestation hapana stability of politics.
Avo ndimunyori wezvemari muMDCT vatapiwa mashakada vachitaura vari parunare. Manzwawo kuna vaTerence Mukupe, mutevedzeri wegurukota rezvemari, vose vachitaura vari kuHarare.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vataura kumusangano weWorld Economic Forum kuDavos, Switzerland, asi hapana chavataura pamusoro peAfrica. vaTrump vabata-bata dzimwe nyika dzeku Asia asi mashoko avo ange akawanda anga ari kuzvirumbidza mubasa ravo semutungamiri weAmerica. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paHuddersfield College kuBritain, Dr. Nkululeko Sivanda, vanoti mashoko avaTrump anoratidza kuti America iri pasi pavaTrump haina hanya neAfrica uye havaoni ukama neAfrica huchizombochinja zvikuru.
Ndinofunga kuti ini vaTrump vari kuratidza kuti kutungamirira kwavari kuda kuita pasi rino nenyaya yekuti America ndokanyika yakasimba kukunda dzese uye ine upfumi hwakakura kuda dzese nyika pasi pano. Vanenge havasati vanyatsonzwisisa kuti basa ravo rinenge rakakura sei. Vari kunyanyotaurisisa nezvekuti vari kuda kuvaka upfumi hweAmerica, vasingazivi kuti America upfumi hwayo hunobva kune dzimwe nyika. Uye ndavona kuti pakutaura kwaita vapinza dzimwe nzvimbo dzakaita sana Middle East, vakataura nenyaya dzana Korea, vataurawo nenyika dzakaita nga vana China, vachitivo vanoita zveupfumi zvisinga zvinongopfumisa ivo vega chete.
Pane zvavataura here pamusoro peAfrica?
Ndaona kuti havana vaita kunge Africa isipo pasi pano. Ndo zvinondinetsa izvozvo. Ndinofunga kuti zvichanetsa America kuendera mberi kana vakasasimbisa pakutaura izvozvo. Nokuti mapresidenti emuAfrica anenge achida kuti paite kudyidzana uye America iite kunga inoziva kuti varipo pakugadzirisa mitemo nemapolicies.
Saka zvavataura zvese izvi Africa inei nazvo?
Pakutaura kwavo vari kuita kunga havasi kutaura kana nezveAfrica, havasi kufunga nezveAfrica. Vanofunga kuti Africa haina chainoita muupfumi hweAmerica kana kuti chainobatsira. Ndofunga kuti izvozvo kufunga kwakadaro kunova kufunga kusina kungwara zvikurusa, kunogona kuita kuti America idzokere kumashure.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika, Dr. Nkululeko Sivanda, vachitaura vari parunhare kuBritain.
Mumwe wevatungamiriri vekambani yeChar Enterprises muzvare Silia Rukato vanoti vari kufara nekupfekwa navamunangagwa kwakaitwa skafu yakagadzirwa nekambani yavo kumusangano weDavos. Muzvare Rukato vanoti vari kuwana bhizinisi rakawanda kubva kune zvizvarwa zveZimbabwe. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 namuzvare Rukato pamusoro penhau iyi.
Isn't Sakango approach as the Ministry of Foreign Affairs about to get panel this event Davos every week. So Sakawa approach as these products we believe that the items that can be used for something. Saka Sakango Tanga because that's the ability to get as big as it was.
Pane zvimwe here zvamunogadzira paspe company yenyu?
Tino print a fabric and pane fabric yatika designer. It is inspired by great Zimbabwe. So it's about 20 different ranges, all inspired by Great Zimbabwe.
Zvichitevera kupfeka kwakaita vamunangagwa skafu yenyu iyi, zviri kufamba sei panyaya iyo yemabhizimisi imi sevasikana vechidiki?
Every second right now tina messages ari kupinda, vanhu vari kutipa macomments vachiti next time munofanira kuisa horizontal lines kana kuti maybe make it white. Saka tiri kufara nekuti the discussion has begun.
Muri kuwana vamwe here vari kudawo kutenga skafu yenyu iyi?
Vakawandisa.
Inoita mari?
Inoita $15.
Saka pamanga muchitoienda here muchipembedza pamaintaneti nezvimwe here kana kuti zvakafamba sei kuti izowanikwa ichipfekwa navamunangagwa?
Taichengesa commission kuairport nekumashops muBelgravia. Takangofunga kuti pane this event iri kuitika and we even went kuairport novatati, okay, can we please just pull some of our stock back and then we'll place it. Tsikuda kungoona kuti is this something that people will accept, and ndobvatafona Minister of Foreign Affairs and I guess the rest is history.
Imi saka makanzwa sei muchiona president vakapfeka skafu yenyu iyi?
Takanzwa kufara And inini vakabuda on TV on the news nanchikumba ndakafone wane ndakafone wana one of the employees kubas ndova wati Celia our president is wearing the scarf ndova naenda on Twitter and nanchitsvaga mapictures panga pasina mapictures at that stage and then it was the next day one of my colleagues sent a picture.
Avo vanga vari muzvare Celia Rukato vekambani yeCha Enterprises vachitaura na Marvelous Muhlanganya uye vari muHarare.
Makaterera kuStudio 7.
Tiri kutepenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mutungamiri mutsva webato riri kutonga muSouth Africa reANC ari kuedza kubvisa masimba kubva kune mutungamiri wenyika vaJacob Zuma, asi nyanzvi mune zvematongerwo wenyika dzinoti anofanirwa kufamba akachenjera kuitira kudzivirira kutsamwisa vatsigiri vavaZuma pamwe nekukonzera kusagadzikana muhurumende yeSouth Africa. Vasero Ramaphosa vakasarudzwa kuve mutungamiri webato reANC muna zvita gore rapera vachitsiva vaJacob Zuma.
Mapoka maviri esangano reUnited Nations nasi abudisa mashoko anoti anotsamwiswa uye kusuwiswa nokunyura kuyavapoteri nevanhu vaitama vangangosvika makumi matatu kumahombekombe yeYemen kutanga kwesvondo rino.
Vatsigiri vebato reMovement for Democratic Change vemachechi pamwe nemasangano akazvimiririra nasi vaungana kumahofisi eMDC vachinamatira mutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai avo vave nechirwere chegomarara. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Mutauriri weMDC Activist Veterans Association yaronga munamato uyu vachanza chavengwa maudzi Studio 7 kuti vakaronga munamato uyu mushure mekuona kudzimbikana kwemutungamiriri webato ravo.
Kaita kuti tironge prayer meeting yanhasi sezvekuti takaona kuti mutungamiri wedu vaMorgan Tsvangirai vari kudzimbikana. Saka pakudzimbikana kudaro panenge poda kuti vanhu isu vateri vavo vebato isema veterans tuye pamberi tironge gungano rekuti tidaidze Mwari, tidaidze nyasha dzaMwari kuti Mwari ndiye mukuru, ndiye anogona abatsire kuti tiungane dambudziko redu toite maonera pamwe nemunamato zvakakonzesa kuti nekuti Mwari ndiye mukuru hakuna isu chakatadza. Asimari ndiye mukuru anogona kusunungura mutungamiri vaTsvangirai.
Kunyange hazvo kwanga kufamba mashoko ekuti utano hwavaTsvangirai huri kudzikira, munin'ina wavaTsvangirai vaManasa Tsvangirai vati mashoko aya ndeemanyepo. VaManasa Tsvangirai avo vaudza Studio 7 kuti vakabva kuSouth Africa svondo rino vati utano hwemukoma wavo huri kuita zviri nani.
Utano hwavaTsvangirai zviri kuimprova zvakanaka, kungoti mishonga yacho ine simba handi mukuonaka. Mishonga yekudzinikwa inogona kutora simba, asi kuita zvakanaka vari kuita zvakanaka. Ndakabva kuini kunovaona steadily vari kuimburuka zvakanaka. Hatingatauri kuti zviri kudzikira, aiwa, nekuti ndandiriko ndikagara svondo rose tikaona kuti no, vana chiremba vari kuita chaizvo, ivo vari kuresponda. Kana munhu achiresponda kumishonga, unoona nekudya kwake, unoona nekutaura kwake, unoona achiedza kumuka nekufamba, zvinova zvinhu zvavari kuita iko zvino.
Vawedzerwo vakati kurangarirwa kwemukoma wavo nevanhu vakasiyana siyana kuti vakunde chirwere chegomarara ichi kunovanyevenutsa semhuri.
Zvinhu zvinonyaradza zvatinotendazve minamato yakaiswa neiri kuiswa. Mwari vari kunzwa minamato iyi ichinyevenutsa pamoyo netariro yekuti Mwari havangakundiki.
Momo vafundisi vauya kuzobata nevamwe Dr. Douglas Mambure vati vane chivimbo chekuti kuna Mwari hakuna chirwere chisingarapiki. VaMambure vati vane tarisiro yekuti vatsvangirai vazokwikwidza sarudzo dzegore rinovapora pamwe nekuti ukuru hwaMwari huonekwe kuburikidza nekupora kwavo.
Taungana kuti tinamatire mutungamiri wedu weMDC vanoreva Morgan Tsvangirai maringe neutano hwavo. Tinoziva kuti munhu asinonzwa zvakanaka, saka taungana panzvimbo ino kuti vanamatire Mwari avarangarire. Tiri kutarisira kuti semutungamiri wedu weMDC vakwanise kumira vachikwikwidza vari mutana.
Vatsvangirai vari kuitirwa munamato kumatunhu akasiyana siyana munyika, uye ndivo vakadomwa kuti vakwikwidze pachigaro chemutungamiriri wenyika vakamirira mubatanidzwa weMDC Alliance. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mashoko anotevera anotaridza pamire hurumende yeAmerica.
Nemugovera wapfuura varume vatanhatu vakange vachidya muhotera yeKabul Continental kuAfghanistan vakasimuka patafura yavakange vagere ndokutanga kudhura vanhu vachimhanya-mhanya vachitsvaka vanhu vekune dzimwe nyika uye vasevenzeri vehurumende yeAfghanistan. Zvakatora mauto eAfghanistan achibatsirwa nemauto ekuNorway maawa 11 kuuraya varume vanopfurikidza mwero ava. Asi vakange vatouraya vanhu 22 vanobva kunyika dzinosanganisira Ukraine, South Africa, Germany, Greece, Kazakhstan, Venezuela, United States neAfghanistan. Mumwedzi mishoma yapfuura boka reTaliban range richirwisa nzvimbo dzekudyira, mahotera nenzvimbo dzinoendwa nevanhu vemuAfghanistan kunosangana nevanhu vekune dzimwe nyika. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaRex Tillerson vanoshora zvakasimba kurwiswa kwakaitwa Intercontinental Hotel yeKabul. Vakatizve America inochema nehama dzevese vakarasikirwa neupenyu mukurwiswa uku zvisinei nenyika yekwavanobva, uye vanovimba kuti vakakuwara vachakurumbidza kunaya. Vatilason vanoti America inotenda mauto eAfghan National Defense and Security Forces nekushinga kwavo, uye America iri kubatsira kuongorora nyaya iyi. Vatilason vanoti America inomira nevanhu nehurumende yeAfghanistan uye inozvipira kubatsira mukuuyisa rugare munyika iyi. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Maverengerwa neni Marvelous Mfanganya, uye ndiri muWashington.
Nandare yeCity Sports Center manheru anhasi ichange ichitamba ngoma nomutambo wetsiva nemimhanzi panguva imwe chete. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Muimbi ane mukurumbira Jeff Fraser ari kurova ngoma manheru anhasi apo mutambi wetsiva Elvis the Bomba Moyo ari kupinda munhandare achirwira bhande reWorld Boxing Federation remuAfrica reuremu weheavyweight. Vemutambi wetsiva vari kushandisa mimhanzi uyezve vaimbi vane mukurumbira kunge Jeff Fraser kuedza kudzora mukurumbira waive nemutambo uyu mazuva ekare apo nhandare dzaizara kuti tachu pese paiungana vemutambo wetsiva. Moyo ari kurwa naDidia naikwe kuDemocratic Republic of Congo achidzivirira bhande rake pamberi pemutungamiri weWorld Boxing Federation vaHoward Goldberg avo vari muZimbabwe. Iyi ndiyo dziviriro yekutanga iri kuitwa naMoyo kubvira apo akatora bhande iri nekurova Bernard Adi wekuKenya gore rapera. Moyo anoti sezvo ari pamusha ari kutarisira rutsigiro rwakasimba
kubva kuvateveri vemutambo uyu apo anenge ari munhandare. Varonga mutambo uyu vanoti veruzhinji vari kubvisa madhora maviri chete kuona zvese tsiva nekutamba mimhanzi yaja Praise. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Nokuenika nemufaro ndiitanonoka Hwande muWashington DC.
Neni Evans Siminga.
Sokuyisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 26 kuzivandlela 2018 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Bazele into leyi bayisatsha kuyenza 2015. Bethathela amazalukazi amabili. Amazalukazi amane ngakhulu angatholi ukudla. Asebenza nzima ebekufile bengakwanisi ukuzenzela.
Ukubandlululwa kwabantu ekwabiweni kokudla ngendaba zombusazwe kufike kusiphanga esibi namhla ngemva kokuba amalunga e-MDCT alichumi lane alambileyo ebotshiwe ebubi ku-Ward 4 ngemva kokuhluthuna isaka lerayisi ekade iphiwa abebandla lezanu-PF kuphela.
Bazele into leyi bayisatsha kuyenza 2015. Bethathela amazalukazi amabili. Amazalukazi amane ngakhulu angatholi ukudla.
Impilakahle kamongameli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai ibikwa isikusimo esibi kakhulu kwele South Africa lapho elatsha khona. Akwelinye icele ibandla lakhe libe lombuthano wokumthandazela eHarare. Kambe unkosikazi Grace Mkabe engaba engudokotela wezemfundo owamanga na izakhamizi zeHarare zithi kacutshungulwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukwabiwa kokudla kukhangelwa ukuthi umuntu usekela liphi ibandla kufike kusiphanga esibi namhla ngemva kokuba amalunga ebandla le-MDCT alichumi lane ebotshiwe ebubi ku-Ward 4 esetheswa icala lokutshontsha ngemva kokuhluthuna isaka lerayisi ebisabelwa abantu kulindawo izolo. Abasekeli be-MDCT laba bathi irayisi le ibimele yabelwe wonke umuntu kodwa ibinikwa amalunga ezanu-PF kuphela. Yikho nje besuke bahluthuna isaka. Amapolisa abakhulule ntambama njalo athi azababiza ngokuya kwesikhathi. Sixoxelo Nkosazana Chithekile Khupe omunye wabasolwa laba ngemva kokukhululwa kwakhe.
Bazele into leyi bayisatsha kuyenza 2015. Bethathela amazalukazi amabili. Amazalukazi amane ngakhulu angatholi ukudla. Asebenza nzima ebekufile bengakwanisi ukuzenzela. Kodwa sebesebenza ngokuncedwa ngabanye abantu. So sasesivutha amasaka lana sadonsa isaka eli-1. Kade singalidonseli ukuthi isaka leliyana silihle. Besilidonsela ukuthi sibazwise ubuhlungu. Bayomangala indaba leyi ibe sihamba umhlaba wonke bekwazi ukuthi yiyo into abahlala beyenza.
Ukuthweseliyahamba njani ke icala leli?
Icala lethu kuthiwe lisamelele umemba nchazi umananga Tuesday nedikazaphinda besize ngoba sikhiye amafoni ekukhona ngalo.
Lathatha amabele lerayisi kumbe lathatha irayisi kuphela?
Thina sithethe isaka lerayisi izolo ekuseni mhlaka 25 imota ithe sifonisa amabele. Bavela batho banyitha abantu abaningi bathi khona antsho dinabanye benu batshonta irayisi.
Unkosazana Chithekile Khupe ngomunye wabasekeli be-MDCT abake babotshwa namhla ebubi ku-Ward 4 besetheswa icala lokweba isaka lerayisi. Impila kahle kamongameli webandla le MDCT ibikwa isikusimo esibi kwele South Africa lapho elatshwa khona umkhuhlane wemvukuzane. Iphephandaba le News Daily lithi uTsvangirai usesehluleka khona ukukhuluma. Lokhu kwenzakala abenhlanganiso ye-MDC Veterans Activists Association kubandla le-MDCT benze umhlangano wokuthandazela uTsvangirai. Kubika uMavis Gama.
Amalunga alenhlanganiso kanye labafundisi abavele kumabandla ehlukeneyo ezokholo lesiKristu bekhokhelwa ngumfundisi Lawrence Beregela bebecula ingoma zokucela umdala ukuba angenele kwezokugula kukaTsvangirai. Umkhosi lo wenzelwe esigodlweni sebandla eHarvest House. Umfundisi Beregela utshelele umsakazi ukuba bakubone kufanele baqhubele umthandazo ngoba kunguNkulunkulu kuphela olamandla okwelapha lokusilisa abagulayo. UBeregela uthi ngumsebenzi wamakholwa labafundisi ukuthandazela inkokheli elizweni ukuze balandele indlela yeBhayibheli. Wengeze esithi ilizwe likulesi simo nje kungoba iningi yenkokheli kwezokholo iphambuke kumsebenzi wayo wokukhokhela kikho konke okwenzakala elizweni okubalisa inkokheli yelizwe. Omunye wabakhokhele ekuqoqweni kwalombuthano ngunkosikazi Trainer Ruzitso, yena ongunobhala enhlanganisweni yeVeterans Activists Association. Unkosikazi Ruzitso ulandise phezu kwalomkhosi ngalombuthano.
Umbuthano okhona namhla ukhokhelwe ngamaveterans bathandazela u-president owe-MDC Party, owe-MDC Alliance. Ongazi kahle sinikelela ukuthi azela.
UApostle Menazi Moyo webandla lezokholo ele Wave of Grace Apostolic Mission eseHarare laye uphe imbono yakhe.
Namhlanje sinethemba lokuthi uRichard Morgan Tsvangirai wagubena umaye elizwe lele Zimbabwe. Namhlanje sinethemba lokuthi uzo achieve njalo uzo celebrate ubukhulu bakaNkulunkulu uNkulunkulu esemzizile zempolitiki.
Umoyo uthi lokho abakwenzayo kusekelwa ngumbhalo ukuba babothandazela inkokheli zelizwe lalapho into zimi kuhle kakhulukazi nxa zimi manzonzo. Abanye babangenela umhlangano yenkokheli ye-MDCT ebalisa umsekeli kamgcini sihlalo umnumzana Morgan Komichi omela imfakose edalele parlamende unkosikazi Paulina Mpariwa labanye kanye lamalunga emuli yakuTsvangirai ebalisa umfo wabo uManase. Abafundisi abaze kulo mkhosi bona babalisa umfundisi Casbert Makore we Adonai Ministries, umfundisi Watson Furai, umfundisi Muroiwa, umfundisi Douglas Mambure, uApostle Menas Moyo, uBishop Love Mositole, uBishop White, kanye laye umfundisi Lawrence Bere, onguyena obekhokhela lomthandazo. UTsvangirai nguye njalo wakhethwa ukukhokhela umanyano wamabandla ayisikhombisa athiwa yi-MDC Alliance. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umsakazo weStudio 7 uthanda ukuthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa kubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho-ke usichuma kusukisela ngoMvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave laku-short wave ku-4930 13860 15460 15580 laku-6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe-live talk kusukisela ngoMvulo kusiya ngolwesihlanu ngo-8 PM ntambama.
Amabandla ezombusazwe asekhuthaze izizalwane zeZimbabwe ukuthi zivikele impumela yokhetho oluzayo ukwenqabela izehlakalo zokhetho luka-2008. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lokhu kuphume emhlanganweni obuqoqwe lugatsha lwezokhetho izekhi kobulawayo namhla ukuze lwazise uZulu ngelungelo lakhe lokungaphi omunye umuntu inombolo zamaphepha atshengisa ukuba umuntu ubhalisile kuluhlu lwabavoti. Umqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT umnumzana Abednego Bebe utshela lomhlangano ukuthi abantu bengavumi ukhetho lusebiwa umongameli Mnangagwa ngendlela abenza ngayo ngomnyaka ka-2008. Evumelana lomnumzana Bebe, umgcini sihlalo wezaphu ezansi emandebeleni umnumzana Matthew Sibanda uthi ibandla lezanu PF lijwayele ukweba ukhetho ngendlela eziphansi njalo amanye amabandla engavumi ukuthi ukhetho ludluliselwe phambili kumbe kube lokuluphazamisayo.
Thina kuhlelo le-BVR lama-election olokuthi khona izano e-cabinet minister kaMnangagwa ekhokhelwa nguMnangagwa eplana ukubana ama-election adluliswe aye phambili nge-3 years elandelayo. Asivumelani lalo, sisekela i-MDC layo ethi khona ikuvumeli iredi ukuthi iye kuma-election.
Umnumzana Nkululeko Chuma, umqeqeshi weGodlayo Community Development Trust, uthi ukhetho oluzayo lunika abantu ithuba lokuvota kuhle, kodwa sebesola uhlelo lwebandla elibusayo lokuthatha inombolo zamagwaliba abantu asebebhalise ukuvota.
Ukhetho oluzayo sibona ngani lunika abantu ithuba lokuthi bakhethe amabandla abafuna ukuvotela kumbe ukwasekela. Kodwa uhlupho sizwa kuthiwa kulabantu ababonakala befosa abantu ukuthi babanike ama voter registration slips bencindezela phansi ama serial numbers okuyikho okungekho emthethweni ngoba amapholisa asebethe umlayezo ukuthi ababonakala besiza njalo baripotwe ukuze babotshwe. Njalo sabona lezeki futhi qonqosela ukuthi obezenza njalo baripotwe ukuze babotshwe. Sibona ngani khonokho ukuthi besesifale kunjalo, asazi ukuthi bakwenza lokho befunani bejongene. Kodwa sibonani lonyaka kungapho sekunika ithuba abantu ukuthi bavote kuhle kungeladlame.
IZimbabwe iphakathi kohlelo lokubhalisa abantu ukuvota kusetshenziswa uhlelo lwe-BVR ukuze baphume loluhlu lwabantu abazavota. Sikhuluma nje inani lasebebhalise ukuvota seledlule kancane izigidi ezinhlanu, i-5 million, loba nje bekukhangelelwe ukuthi kubhalise abantu abayizigidi eziyisikhombisa. Umongameli Emmerson Mnangagwa usethembise ukuba abamazwe angentshonalanga bazeza bazohlola ukuqhutshwa kokhetho obesekungasenziwa kuminyaka edluleyo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi zakoBulawayo zithi uhulumende kumele akhangele udaba lwenkohlakalo ngeso lokhozi ngesikhathi abaphathintambo bakahulumende beveza sobala ukuthi balinotho enganani njalo lokhu bakwenze mgceke hathi ensitha njengalokhu okuthiwa bamele bakwenze. Kubika uBathabile Masuku.
Lokhu kuvele emhlanganweni obuqoqwe izinhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela e-Crisis in Zimbabwe Coalition, le National Youth Development Trust lezinye ezimbalwa. Izakhamuzi zikhulume kabanzi ngobandlululo kanye lobugwelegwele obubulala umhlubulo weMandebeleni, bethi kufanele uhulumende achaze ukuthi abantu abaphiwa inyanga ezintathu ukubuyisela imali abayisusa elizweni besiyayigcina ngaphandle kwelizwe ngobani njalo balethe malini. Ekhuluma emhlanganweni lo umqondisi wenhlelo zenhlanganiso ye-Transparency International Zimbabwe, unkosikazi Sibona Kuhle Ncube, uthi uZulu ufisa ukuthi uhulumende ahloniphe isisekelo sombuso, kungakhethwa amasela abotshwayo, njalo kubotshwe ikakhulu amasela atshontsha imali lempahla eningi, hathi okuncane njengalokhu okwenzakalayo.
Kulesifiso sokuthi uma impela mpela uhulumende eqinisile ukuthi ubugwelebhwele kabufuni uyananzela ukuthi bulimaza njani impila kahle yoluntu lweZimbabwe, sicela ukuthi ayibambe iconstitution aqinise kube ukuthi umthetho ubanjwa njengomthetho. Ukubotshwa kwabantu abalobugwelegwele, especially grand corruption, ingabi lenketho yabeshabe.
Umqoqi wenhlelo ze-Crisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Thulani Mswelanto uthi injongo yomhlangano lo ngeyokuthi izizalwane zeZimbabwe zenelise ukukhuluma imbono yazo mayelana lobugwelegwele phambi kweziphathamandla zikahulumende ukuze kuthathwe amanyathelo athizwe ngabo.
meeting le esenza namhla kobulawayo, it's one of the ekuqala senze ARR. I think the reason why sesi decided ukwenza ama meetings lawa ukuthi sibona abantu be complaina ukuthi uhulumende lo omutsha ubopha abantu abanye abanye uyabashiya. In fact, about tribe and corner, a very faction lane, Kishwa, Gamkabe, AEC fort. So good, they worry about Manga, the city, the Funuku keeper, a corruption. Then the corruption and corner gumele, even spread across the all sectors and also include almost everyone.
Uzulu, Usola, Kulu, Ubocha, Malunga, Oshangoti, Olu Lota, Olu G, Forti, Guzano PF, Olalu Segela, Unkosiga, the Grace Mukabe, Kunyelangi, Choye, uhlangothi lolacoste olwalusekela umnanga kwa ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile masuku.
Umongameli wakwele Melika umnumzana Donald Trump namhla wethule amazwi yakhe emhlanganweni wezamabhizimusi oweWorld Economic Forum eDavos kwele Switzerland, esithi ilizwe lakhe lilungele ukwenza amabhizimusi lamanye amazwe, kodwa uthe okweMelika yikho okuza kuqala. Kesizwe amazwi akhe.
We cannot have free and open trade if some countries exploit the system at the expense of others. We support free trade, but it needs to be fair and it needs to be reciprocal.
Ungeke kwaba lokukhululeka kokuthengiselana nxa abantu besenza santando. Thina sisekela ukukhululeka kwezokuthengiselana. Kumele abantu basihloniphe ngalokho. Ukuthengiselana okungelanhlonipho kwenza ukuthi singaphilisani kahle. Ilizwe lweMelika kalisuze likhangele eceleni abantu besenza santando. Kusobala ukuthi bakhona abatshontsha okulotshwe ngabanye abantu lokunye okufanayo. Wonke lokhu kwenza ukuthi kungabi lokuthengiselana kahle emhlabeni wonke jikelele. Lokhu kubhidliza amabhizimusi njalo kuphambanisa izisebenzi.
We will enforce our trade laws and restore integrity to our trading system. Only by insisting on fair and reciprocal trade can we create a system that works not just for the U.S., but for all nations. As I have said, the United States is prepared to negotiate mutually beneficial bilateral trade agreements with all countries. This will include the countries in TPP, which are very important. We have agreements with several of them already. We would consider negotiating with the rest, either individually or perhaps as a group, if it is in the interests of all.
Lawa bekungamazwi kamongameli weMelika umnumzana Donald Trump. KuLivetalk lamhlanje sixoxa ngohlelo lokubamba abangena amaphepha okuhlala okusemthethweni kwele South Africa, i-Operation Fiela. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 isakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inkokheli yamazwe eAfrika ithe kwaqa kwele Ethiopia lapho ehlaziya khona indaba esiphathelane lezwekazi leAfrika phansi kwendikimba ethi ukuqeda udubo lwenkohlakalo. Umkhokheli webandla elibusayo kwele South Africa ele-ANC umnumzana Cyril Ramaphosa uzama ukususa umongameli Jacob Zuma esihlalweni, kodwa ufuna ukwenza lokho ngokuhlakanipha ukuze engacunuli abasekeli bakaZuma. ezemidlalo lamhlanje umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMadinda Ndlovu uthi kumele kuvuselelwe isiko ukuze iqembu leli livuke kwathu liqale njalo ukuphakamisa izicoco njengayizolo. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma nentathelo zindaba zemidlalo okwakuqala selokhu eqhatshwe ukuba umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMadinda uthe iqembu leli lendlela yalo elaliyilandela kudala lisadla amahabula okumele ivuselelwe ukuze liphakame njalo.
The idea is to try and get back to the correct path.
Icebo esisebenza ngalo yikuba iqembu leli libuyele endleleni eqondileyo. Siphendukise imikhuba lamasiko ethu njengeqembu le-Highlanders eyokwenza izinto ngendlela ethile. Sikhangelele ikusasa yeqembu, yikho sizama ukuqhuba uhlelo oluzakwenza ukuba imikhuba lamasiko eqembu kugcile impande ukuze yiloba ngubani ozaqhathwa ngemva kwami afike ehambe ngonyawo lunye.
Abalandeli beqembu le-Highlanders bakhalaze kakhulu emhlanganweni oqhutshwe ekuqaleni kwanyakenye. Bekhala ngokuba leli qembu kumele lisebenzise abadlali abasakhulayo njalo abakhulele kulo. UMadinda yena ovele ule ndumela yokusebenza labafana abasacathulayo.
Iqhatshwe ukuba ngumqeqeshi weqembu le-Highlanders ngaphiwa umlandu wokulivuselela siphendukise insuku zakudala lapho elalichaya khona eziwayo. Akusoze kube lula kodwa kungumsebenzi wethu ukuphuma leqembu elizancinkisa lenze abalandeli bebuye ngobuningi babo ukuzobukela enkundleni.
UMadinda yena othathe isikhundla yabesilomqeqeshi odabuka kwele Holland u-Errol Agbi usebenza ndawonye loMandla Mpofu kanye loMelusi Mabaleka Sibanda kuthi okhangela abafana nguVizigama Dlodlo. Umqeqeshi wabo Nozinti akakazakali kodwa isiphathamandla seqembu le-Highlanders uNhlanhla Dube uthe uza kuba khona ngokuhamba kwesikhathi. Iqembu lebhoso selilensuku ezimbalwa liqalisiwe amalungiselelo alo alonyaka njalo iningi labafana abakhona ngabasakhulayo ngemva kokuba lehlukane labadlali asebekhulile abagoqela uThenda Ingulube, u-Allen Katsikwa, u-Eric Mutsingwa, u-Ralph Matema kanye noSimon Munawa. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Kuwoza Friday lamhlanje sihamba leGabazi emculweni we-jazz. UNdingo Jowa oyisizalwane sakwe leBotswana kodwa othandwa kakhulu emazweni achiyeneyo agoqela eZimbabwe. Ikakhulu esigabeni sePlumtree ngoba ehlabela ngolimi lwesikhalanga. UJowa uqale ukugxila impande njengomhlabeleli ntolontolo mpela ngeminyaka yabo 1970 ehlabela esontweni kwazo kuthi ngeminyaka yabo 2000 waseqala ke ukukhithiza amadlalate kuze kube lamhlanje selamadlalate ayisikhombisa. Abadala bathi umuntu okhona kakhulunyelwa njengedlozi. Nango uJowa.
NgimuNdingo Jowa, ngizale eBotswana. Ngisihlabeli selapha. Ngiyaziwa kakhulu khonapha eBotswana, eSouth Africa, eZimbabwe, eChina, Sweden, laseGermany ngingafika khona. Kodwa kaningi ngikhonapha ekhaya kakhulu.
Uqalise nini ukuhlabela?
Ngaqala sengumfana omncane kakhulu. Ngangishaya okunama-drums lokuncane lokufana nama-Gelon Kings. Ngangathi ngangazwi ingoma ichaywa. Semncane kakhulu ngizwi ingoma ichaywa kuphela ngiyabelami sengilandelela ngilokhu chaya njani njani. But kuthe insuku zokuzisiya ngabe sengiziyenzela lami okungama-makeshift guitars okumanje ngama-3 wires lokhona okuyisebenzisa ama-teams. Ngabe sengilokhu ngishaya njani njani njani. Njenxa sengikhulile ngigqitha isikolo, ngabe sengingena isontenye ukuthi ayi-Baptist Church khona abafuna ama-missionaries abezele-America. ngifundisile ukuze isikhulume ngithatha kuzuka lapho abe lokhu inhlabela inhlabela kodwa nje lokhu inhlabela usalukazi wangikhulisa ugogo bobengathanda abantu abathama katara wayinqangenza ukungamagitar ngavelo kuyoluza ngithola ize chawe wawo ahlephuna ngalahlala phala lapha ya ngasuka ngathi ngishaba umfazi ngithatha umfazi la yayengathanda ukuthi ithaya amagitar icanga ukuthi inqenze sikwa ngishiya abantu abaningi ngihamba lamagatala ngasalokhu ngasananzela abantwana kodwa after some time ngama 2001 as itaka music zeyisikazi ngiqalisa ukwenza i-album ukuthiwa Ponda Nyama yibo lapha ngiqalisa ngaqalisa khona
Ponda Nyama nanso ke ilingoma
akalangawe yenjani kamanyangwe unokumbila olayine onaniwe bana benyu manolalalanga sunga mabola onaniwe mombe tapela mfalone bamba
Okwamanje uJoa uphakathi kokuqoqa idlalate lakhe lesishiyagalombili elizaphuma kumaviki ambalwa alandelayo.
Isihloko izayibizwa kuthiwa ngombe zilimbili kumbe sithi ningawana ngombe zilimbili.
Ukhuluma ngani ke kuleyo ngo?
Mana nguzi zimbichani, uyezo?
Yebo.
Ako uyezo kikamba njani. Inga wana mbira iwe imane nganangu Inga pika tobi Inga wana mbira iwe imane nganangu Inga pika tobi
ukugqiba ingxoxo yethu umazibana ongathanda ukuba tshiyela wona abantu abaseZimbabwe abakhona ngapho kwele Botswana ikakhulu ngendaba zamasiko kanye ledlalade lakho lele libuyayo
hayi kuti kule vandi ngwikalanga tigulebe takasimisa tichikukudze chiende pezhugwi walozikwagwe vana vazive kuti vanobuda ngai vanoenda poi
ingwenya undingo Jowa ephuma ke enkundleni ngale ethi chalibeki tachilombe lokunyula ndingo jowa ehlabelake kamnandi egciba uhlelo lwethu lwalamhlanje yingwenya likhangeleke idlalate lakhe liyeza ekupheleni kwalinyanga lingakhuthwa ukuziqhiba esosuku esikhangele ebezihamba phambili impila kahle kamongameli webandla leMDC umnumzana Morgan Tsvangirai ibikwa ikusimo esibi kodwa yena uyakulandula lokhu wanelo kwalamhlanje olivalelisayo untungameli Nkomo lila
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zezimbabwe
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
lilani
murara zvakanaka mhuri yezimbabwe